ZipTC.
Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 kurume 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tozoitawo futi dambudziko ratagara tiinaro kuZimbabwe kwenguva yakareba chaizvo chaizvo, youori corruption iyo yagara ichidzasira zvinhu pasi zvakanyanya, zvokuti hatinatsi kuona isu simba rehurumende kumisa huori kubvira pasi pasi pahuri apa nokumusoro kusoro kwavanoti vakati vakatora zvakati, hatinatsi kuzviona zvichidzakisa izvozvo.
Imwe nyanzvi mune zvamabhizimisi inoti hondo iri kuUkraine yakawana Zimbabwe iine matambudziko ayo munyaya dzezveupfumi.
Vanhu vanoti kwanzi ikonomi haisi kusumuka nenhau yokuti kune corruption. Hakuna nyika isina corruption kutanga chitanga. President vakatotaura vakati iko zvino munhu unenge achiita corruption kazhinji chirari MVC chirai chii kutongosunga. Ikonomi yedu yeZimbabwe yakasumuka, iri kusumuka. Takabva isisi from economic recovery to economic growth.
Rera Majestate kuchitungwiza rinonzi nezuro rakatadza kunzwa nyaya yaipomirwa nhengo yebato reCCC richiti mapurisa haana kuferefeta nyaya iyi zvakanaka. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kushanyira Europe pakupera kwemwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ruzhinji munyika vari kuchema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu panguva iyo dzimwe nyanzvi dziri kuti izvi zviri kukonzerwa nekurwiswa kwenyika yeUkraine neRussia. Asi dzimwewo nyanzvi dzichiti nyaya dzezveupfumi hweZimbabwe dzagara dzisina kumira zvakanaka kubva kare. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti Zimbabwe ichasvika pakaoma sedzimwe nyika pamusoro pehondo iri pakati peRussia neUkraine, asi vachiti hondo iyi yangouyawo panguva iyo Zimbabwe yanga ichitadza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi hwayo. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Ndiri kuona sokuti nyaya dzoupfumi kuZimbabwe dzinenge dziri kuinda kwakaoma zvichisanganisira ne kuti kwataiwana zvinhu zvakaita sewheat gorosi kunana Russia Ukraine uko kwahazvichadziko ukono kuda kwehondo iri ikokoko, nedzimwe nyika futi dzinenge dzichaomerwa chaizvo kuzvinhu zvakaita sechingwa nezvese zvinoda gorosi zvisati remei. Zvekare zvichaza kuti muZimbabwe gore rino hakuna kunaya sokuti harisikwa kwaita. Ufumi hweZimbabwe hunenge hunobetserekana zvakanyanyisa chaizvo nenyaya dzeagriculture dzokurima idzi, pamwe chete nenyaya dzetourism vashanyi vachiuya kuZimbabwe. Zvino tinoona kuti zvaakuitika zvekare nyaya dzecovid kunana China uko zvinenge zvaakudzasa zvekare ufumi hwakaita sohwekuZimbabwe hwakanangana navashanyi matourista. Kukwira kunoita peturu kukwidza zvose, asi chiri kunyanya kutifadza ndechekuti sanhasi taona kuti mabharo epeturu eoiri adzaka kusvika $95 per barrel. Zvinoreva kuti zvikaramba zvakadero zvinofanira kunge zvichizokwanisawo kudzasa mapurize ezvinhu kudana Zimbabwe kana peturo yaya kusvika ikokoko yatichipei. Kuzimbabwe kwaku yavakwira peturo kamazuva apfuura vachiti iri kukwirawo kwavanotenga. Ko zvino iki zvino kwainotengwa kwayo zvayati dzakei nhasi pamwe ikaramba ichidzaka, ichadzaka here zvakanyanyanyanyawo sokukwira kwayakamboita kuti ibetsere ufumi hweZimbabwe? Asi hurumende ikaramba ichingotsigira kukwidza kwepeturo, zvinhu zvicharamba zvichiomera vanhu chaizvo.
tingati zvinhu kumanira zvakaita aya imhosva yehondo yeku Ukraine yoga here kana kuti zvimwe zvazvagara zvakadaro
Sipo zao za gara za gara kwa sababu so kusewa kwenu so kutawara panda tanga kutawara kuti ingambuwa hondiyo ki Ukraine asi tinuona wakuti ufume kwenye sababu kwa gara kuna kusumu zirwa kana kwa iva nukuri manokuti anwe sababu kwa rimi wakuru sikuru goreno kwa kuru kupisa kwa pisa za kawande saka za gara za gara za kando niru chosulita ufuti kwa takaratina ruku Zimbabwe kongu ya kareba chayo yowori corruption ye ya gara zasira zunu pasi za kanyanya so kuti atina tikuona isu simpare uru mende kumisa uori kubzira pasi pasi pa uri hapa nukumusoro kusoro kwa oroti wakati wakati ura zakati atina tikuona zaki saizo so kunyaze corruption iso zinu kangarisa ufumi kwenyika
Sisa muna ona mbele kwa takatarisa huku Munyaja za ufumi Muzimbabwe
Mbele kwa takatarisa huku Ndinaona so kutu zinu saraba Sisi tuomei Atiziwe edu kuti kuchana ya eresa Kanya ya kureno ya atiziwe kuti Urubende ita kuti Peturo itibetere papi zimonyika zinge za haku gazira sunu zazo Kana kugazira omota zazo zino famba ni Tinofamba ne dama geti kana kucherawo zvicherwa zvavo kuZimbabwe tine zvicherwa zvakawandisa chaizvo chaizvo kuri kuti papa sina uori corruption itaidero isu pamwe madiamonds aya akambodza ari kushiyadzo akatinunura saka hatizvioni izvozvo kuti mberi kwatakananga uku kuchajeka here vanogara vachitaura kwa vision 2030 hatizivi kuti ichasvika na papi vision 2030 yo kana kuti ike zvino yasvika papi vane zvinhu zvinogadzikwa kuma university zviri kutengeswa kwa siri kutengeswa hatisati tanzwa kuti zvaunza mari yakadini muZimbabwe kungo pasoro bongonzwa kuti zviriko zvakireta mabasa mangani zvichizotarisira kuzokireta mabasa mangani mberi kunoenda uku tizive kuti vision yacho ichasvikwa here kana kuti ichaonekwa here
Abo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Asi sachigaro vezanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Charubira vanoti upfumi hwenyika huri mugwara sekuona kwatiri kuita kuti zvinhu zvava nani kubva zvapinda vaEmerson Mnangagwa pachigaro vachiti hurumende yeZanu PF iri kurwisana neuori uye uori hwava kudzikira pasi.
Vanhu vanoti kwanzi economy haisi kusumuka nenhau yokuti kune corruption hakuna nyika isina corruption kutanga nichitanga president vakatotaura vakati iko zvino munhu unenge achiita corruption kazhinji chirari MDC chirai chii kutongosunga economy yedu yeZimbabwe yakasumuka iri kusumuka takabva isisu from economic recovery to economic growth ndozvaitwa kwana president vachiti nyika yedu yakabva parecovery yapa growth tichitarisa manumbers edu nemastatistics edu neGDP yedu yeZimbabwe nyika yedu yasumuka yakasumudziwa nenyaya yefarming food surplus gore rapera mwaka wapera kwakaita goro rakanyanyisa muZimbabwe rakasumudzira economy yedu kubva kufarming industry tichibva ikoko tiri kutarisa maindustry ari kuvhura tine maindustry akati o akavhura ikomishona napresident Mike Mama jobs ari kukwira iwawo iko zvino tiri kuona kuti zvese zviri kuitwa napresident zviri kubatsira paeconomy yenyika saka indinoti Zanu PF kana corruption chaiyo kuZanu PF iko zvino makava panyaya administration unotoona kuti makeshi zvachona ava mashoma vazhinji vari kuita corruption vari kusungwa vari kuonekwa vachienda kumakotsi saka haisora kutenda kuti haiwa izvo tinozviziva kuti zvinobva kuopposition kazhinji opposition yagara ibato rinenge rakagadzirigwa kuti ritoropodze chero chose chakanaka chinoitwa negovernment asi kwedu kuZimbabwe munyika yedu yeZimbabwe muno aiwa mukuru wenyika ari kuzama ende basa riri kufamba tiri kutoona iko zvino kuti kwavakaenda kumakambani mazhinji ekueurope they committed themselves kuti vava kutouya kuZimbabwe kuzoingiriza nyaya yemabasa neekonomi yedu saka aiwa isu tiri kuona kuti isu yeZanu PF bato riri kutonga tiri kugutsikana zvikuru nepatiri so far barometa redu reekonomi yedu yeZimbabwe aiwa rakamira panzvimbo yakanaka zvikuru
avo vange vari sachigaro veZanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7 Dare ra magistrate kuchitungwiza rinonzi nezuro rakataza kunzwa nyaya ya ipomirwa nengo yebato re Citizens Coalition for Change vari zvakare vari kukukwidza musarudzo dzakanzura weWard 15 vajabulani mutunzi mushure mekunge vachichusi vadzosera kumapurisa magwaro enyaya yavaipomerwa kana kuti docket vachiti mapurisa akanga asina kunyazoferefeta zvakanaka nyaya iyi kuti ive neudzamu hwekunzwikwa nedare. Gwetara wa mtunzi wa Jacob Skala vanove zvekare mutevedzeri wesangano mubato re Triple C vanoti mapurisa akanzi anogona kudzoka kudare kana aunganidza humbo hwose. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 na Vasikala.
Vajabulani mutunzi vakasungiswa necandidate yeZANU PF yavari kukwikwidzana nayo kuWard 15 kuno kuchitungwiza kwedu kuno vachipomerwa ivo kunzi vanhu vavo kana kuti vatsigiri vavo vakaenda vakandonamira maposters avajabulani mutunzi panoforomerwa zvidhina nomurume uyu panzvimbo yatinoti iyo open space iko kuunity D kuchitungwiza uku. Saka candidate yeZANU PF yakainda ikando opena police report ichitiwo vajabulani mutunzi vanhu vavo vakaisa maposters avo kukambena padhuze nenzvimbo yaari kuforomera zvidhina. Saka pataenda kuda raise mhosva vachuchisi kana kuti vatinoti mapublic prosecutors vapepeta nyaya iyi vakaona kuti hakuna mhosva yakadaro uye kuti vajabulani mutunzi vangatongwa nemhosva ipi.
Saka nyaya raswa here kudare?
Vadzosera mapurisa docket ravo vakati dzokerai nedocket renyu muende munotanga kuferefete nyaya iyi patsva kana mazuwana umbovo chaihwo chaihwo uye nemhosva yekuti vajabulani mutunzi vakapara mozodzoka nayo kuno. Asi iko zvino chimbodzokerai nedocket renyu munokwanisa kuita basa renyu zvine mazvo kuti mucherechedze kuti pane mhosva ipi inganzi vajabulani mutunzi vakapara.
Saka vamutunzi vambenge vari mumaoko emapurisa here?
Vanga vari mumaoko emapurisa vakatorwa mazuva apfuurayo nokubva vasunungurwa nokubva vazotorwa nemvuro tofuma toende kukoti. So ndokubva vazondifonera vakati ndiuye ndizovanunura mukati mekudzvanyirwa kwaanga vaitwa nokumbunyikidzwa uku.
Saka imi segweta ravamutunzi matambira sei chiitiko ichi?
Zvinhu zvatagara tatoziva kubva kwechinguva kuti vanhu veZANU PF vari kuda kuti vakrietere makandidates edu mhosva dzavanenge vasina kupara kuitira kuti vaende kusarudzo vasina vanovakwikwidza.
Asi maiona here vamutunzi vachizotadza kukwikwidza? Tomboti vanga vazotongwa vachiiswa mutirongo vaitadza here kuzokwikwidza vari mutirongo?
Hazvingavatadzisi kukwikwidzwa kusaziva uye njere shoma kuti zvinhu zvakadaro hazvingaitisi kuti vamutunzi vasakwikwidza. Chaanogona kuti vaite chete kuvhiringisa kampeini yavo kuti vanenge vasisipo vari mukati metirongo. Saka kampeni yavo inodzokera kumashure zvakasimbisa nokuti kandidheti inenge isipo.
Saka muri kutarisira here kuti mapurisa achaenderera mberi nenyaya iyoyi sezvavapiwa nevachuchisi?
Patataura nemapurisa vanga vachimhanya izvo nenyaya iyi zvanyadzisa nokuti vatarisa kupusa kwakakura musure mokunge ndanga ndavapa warning kuti nyaya dzenyu zvokumanyiswa nokusevenzeswa zvinokunyadzisai nokuti muri kungosevenzeswa imusinasa kuona kuti hakuna mhosva yakadai yokunzi munhu anonzi aisa maposters paopen space inoforomerwa zvidhina nomunhu. We don't know kuti whether space iyoyo ari kushandisa zviri pamutemere ane mapepa here ekanzuro kuti aforomere zvidhina ipapo kana kuti kwete. Saka mapusira avaita anyadzisa zvikuru nokuti havana kunge vatarisira kuti kana tasvika kumatare nyaya dzokufunga kuita muchibha kweZANU PF zvinenge zvingachasevenzi zvinenge takutaura zvomutemo kurei kusina zvokuti ini ndiri webato reZANU PF kana kuti mapurisa tauya nemhosva yatari ripotera veopposition veTriple C. Saka vanofanira kutoti vatopinzwa matare vasungwe vapinde mujere tinenge takutaura zvomutemo kunee kwakupikisanwa. Saka vaona kuti hapana nyaya vabuda vakabata chitoke chao vachibavaira vachidzokera kukamba uye vachitarisa kushota kukuru.
Bwetara vamutunzi vaJacob Sikala vanoe zvakare mutevedzeri wasachigaro mubato reCCC vari parunare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Zirezo utano raka zivisa nizuro kuti munhu mumwe chete akafane chirwere cheCOVID-19 munyika yose asi vamwe vanhu mazana mana ane makumi mashanu nevatanhatu 456 vakabatwa nechirwere ichi nizuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane gumi nevanomwe 5417. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi mana nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 243,365. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamirioni mana ane zviuru mazana mana nechimwe zvine mazana mana nemakumi mashanu 4,401,450. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni matatu ane zviuru zvina zvine makumi matatu nechimwe nemazana maviri ane makumi manomwe nevashanu 3,431,275. Ukuo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru zana nemakumi matanhatu nevashanu zvine zana nevasere 165,108. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamwe makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Vateriri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kupfumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateriri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mune nyaya inoti hurumende yakwidza mari inobhadharwa nevakoti kuti vapiwe magwaro anoratidza kuti vakadzidzira basa ravo vakapedza kana kuti maconfirmation letters nemacertificates kubva pamadhora ekuamerica 150 kusvika pamadhora ekuamerica 300 zvichinzi nevamwe. Iyi inzira yehurumende yekutadzisa vakoti ava kuenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro. Munyuzde makare nyengo dzeparamende dzakurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa zvinonetsa varayiridzi mushure mekunge Public Service Commission yamisa basa zviuru nezviuru zvevarayiridzi ikatanga kutsvaka vamwe varayiridzi. Nepfenyuro yaZBC inoti tungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzoka nesuro kubva kuDubai. Ave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Isu kudhara tichitambura nekuda kweZANU-PF yava ne 41 years ichitonga but hapana zvairi kuita, hapana zvayakamboita. Mabasa takatarisira mabasa izvezvi vari kutaura kuti Zimbabwe is open for business. It's open for business. Business racho unori opena nini kuti unenge usingashandi? Saka unoiwana kupi mari yekuita bhizinesi racho? Saka Mnangagwa ngarege kuda kutamba nepfungwa dzavanhu. Mnangagwa ngaafunge zvakanaka-naka mumusoro make kuti
ndoda kungotenda nekukorokotedza vanhu vekugokwe nezvavakaratidza. Gokwe yanga ichitarisirwa pasi nguva nenguva. asi vanhu vegokwe vakataridza kuti zvino vakura vanoziva zvavanoita vakagona nokuboikota rali yavamunangagwa bekause vamunangagwa hapana zvine musoro zvavanotitaurira ungataura nyaya yekuti hei mukazovhotera ZANU-PF mumabielections tichakupai mvura munhu wapurezidhendi ungataura mashoko akapata saizvozvo kuti munhu unorarama pasina mvura vanhu vari kumwa mvura ine tsvina munyika yavo 42 years murimo mupawa muchitadza kupa vanhu mvura uri kutaura nyaya yekuti hei tichagadzirisa ZISCO Steel ZISCO Steel ine basa nani uri kutadza kugadzirisa zvichemo zvavadzidzisi vadzidzisi vari kutifa nenzara vari kutadza kuenda kumabasa achishayiwa mari yetransporti chai yekuti akwire aende kubasa votiudza zvokuti kwa hei ndichazodai ZISCO Steel haina nebasa rose torokavhura ZISCO Steel haifi yakagadzirisa Zimbabwe
vediwe tinonzwa kurwadziwa tinonzwa kurwadziwa tarirai muone zvoita ZANU iya vanhu vari kuchema nehondo dziri kuitika kuna na Ukraine saka zvasiyanei nekuti vana vofira nyika yavo here veduwe vana vari kuurawa muZimbabwe shuwa kukwekwe kusvike pakufa munhu nekuda kweZANU munangagwa adireiko kudaro nhaye hama vadikamwe adirei kudaro munangagwa kuteura ropa revana vasina mhaka vari kugwira kodzero dzavo vari kugwira kusarudza mutungamiriri wavanoda kuitawo here ikoko shuwa nhaye jonga zvinorwadza zvinosiririsa zviri kuitwa neZANU dai varega kudaro varega vana veZimbabwe vasunungukawo kodzero dzavo dzishande munyika mavo vofarirepi vosunungirepi kotoendepi konhai veduwe toendepi shuwa dzimwe nyikawo dzatadza kana kutionawo shuwa tichishungurudzwa hama dzichifa kudaro zvakangooma hazvo zvakangooma nguva yavo ichakwana tichangoramba tichinamata zvinosiririsa but nguva ichakwana isu tiri kutaura pano inini ndini ndobva kugokwe ndobva kugokwe kutongo uku ndokwandobva
ya chekutanga ndinoti tane tirahwenyeberwa neZANU-PF kutaura kudai izvizvi zvatisiri kuZimbabwe tiri kuno kusouth africa kucape town taifanodai tiine mhuri dzedu tichishandawo tiine mhuri dzedu padhuze but hei ngenyaya yeZANU zvakaramba kurambisisa chaizvo saka tikarubhumbuzheka tiri mumasango muno maona saka tiri kuti hei mukomana dai akapinda zvake ngaapinde mukomana ngaapinde tidzoke kumusha kwete zvana manangagwa zvaarongoita zvokuda kungonyepera anhu asina sapoti hei chamisa wati dotengese nyika kutengesa nyika kupi kuendesa kupiko chamisa anotengesa nyika ipi kuyo anotengesa ungatengesa Zimbabwe yaese vanotakatarisa here hakuna zvakadaro vasafa vakanyepera vana veZimbabwe havasina chokukampenesa ende vanonyepa vanhu veZANU especially munangagwa anonyepa taiti zvokubva kwakaita Robert Mugabe munangagwa uchochinyatso kubatanawo nana chamisa uita zvakanaka nyika yosimuka zvino ii majunda anonetsa kutongwa ngemajunda uyu munangagwa uyu ngaaine zvake haana chigura
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kuenda kuBrussels kuBelgium svondo rinouya uko vachanopinda mumusangano weNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO uchange uchikurukura pamusoro pekurwiswa kweUkraine neRussia tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro penyaya iyi
hondo iri pakati penyika yeRussian Federation neUkraine ichiri kuenderera mberi uye tiri kuona kuti iri kuramba ichidhonzera dzimwe nyika kunyanyanya na nyika dzechiunganidzwa cheNATO dziri kuramba dzichiwedzera zvombo zvehondo kunyanyanya zvinoshandiswa kurwisa mota dzehondo dzakadzivirirwa kana kuti armored personnel carriers matanks pamwe chete nekupfuura ndege dzemuchadenga zvombo izvozvo zviri kuramba zvichipinda zvikuru kwazvo muukraine zvichibva kuamerica nedzimwe nyika dzeNATO zviri kubatsira nyika yeukraine kuti irambe ichirwisana nerussia ukuwo advance yerussia inenge yakupota ichifamba zvishoma pane zvanga zvakatarisirwa nenyaya yekuti mauto eukraine nevamwewo vakaenda kunovabatsira vakabva kunyika dzakasiyana siyana dzinosanganisira america vari kushandisa hondo yechigorira vachihwanda munzvimbo dzinogara vanhu vazhinji kana kuti atingati macivilian area izvo zviri kunetsa kuti verussia vabhombe nzvimbo idzodzo nekuti nguva yega yega pavanoedza kubhomba pasi rese rinobva ravaita condemn kana kuti kuvashora kuti vaakurwisa nzvimbo dzinogara vanhuwo zvavo zvisinei nemauto zvinozovashoresa
iyo russia pane zvairi kuita here pamusoro pekutemerwa zvirango kwayakaitwa uye pamusoro pezviri kuitwa neamerica nemadzisavira ayo eNATO
nyika yerussia yatanga kudzorera zvirango zveupfumi zvakatemerwa neamerica neshamwari dzayo takaona kuti russia pari zvino yakata draw up kana kuti yakanyora urongwa hwekudzorera zvirango zveupfumi hunosvika 1 trillion rubles kana kuti 9 billion United States dollars zvinosanganisirawo kurambidza vatungamiri vedzimwe nyika kuenda kurussia nematunhu ainotonga vatungamiri vanosangana vatrudeau vekucanada vajoe biden vemuno muamerica nevamwe vekunato vakatemerawo vaputin nehurumende yavo zvirango zveupfumi saka russia yaakudzorera uye zvimwe zvikuru zvataona zvaitika munyika yerussia ndezvekuti hurumende yerussia inotungamirwa navaputin yaanaunza kana kuti yashambadza kuti yatotanga kubatsira makambani ari munyika ayo yatingati state assistance kuitira kuti makambani aya asaita fold up kana kuti mabhizinesi avo asapera basa vari kunangana nemakambani anoita zvinhu zvakakosha zvinosanganisira zvemishonga anoita zvehealth makambani anoita zvekurima zveagriculture uye maproduction companies anogadzira zvivakwa zvinoshandiswa mune zvehondo kana kuti zvekurwisa uye zvakakosha kuti mabasa mazhinji anga achishanda saka russia yagara ine mari yayakaisa parutivi yaakushandisa kuti irambe ichikurudzira kuti hondo iende mberi
tiri kunzwa kuti vabiden vari kufunga zvokuenda kueurope rwendo urwu nderwei Dr. Guni
tiri kunzwawo kuti vabiden vachaenda kubrussels kuguta guru rebelgium uko vachanosangana nemamwe vatungamiriri nemakurukota enyika dzeNATO kuti vazive kuti vangabatsirane sei vachitarisira kuti kurwisana kwerussia neukraine kunenge kwaakutorawo dzimwe nyika sezvatakaona kuti pane ndege yeusori kana kuti yatingati drone yakadonhera munyika yecroatia imwe ikadonherawo mupoland zvese nyika idzi inyika dziri mubatanidzwa weNATO saka zvaakureva kuti NATO yakupota ichikwezvwa takaonawo zvakare iyo russia ichibhomba imwe nzvimbo inodzidziswa mauto zviri pamberi kana kuti advanced military training center yaishandiswa neNATO muukraine pakabhombwa pakauraa vanhu vakawanda vakabva kune dzimwe nyika vanga vaenda kunobatsira ukraine uye zvombo zvizhinji zvanga zvaendeswa ipapo zvakatsva zvikaputika
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muwashington dc nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti hondo iri kuukraine yakawana zimbabwe iine matambudziko ayo munyaya dzezveupfumi dare ramajestrate kuchitungwiza rinonzi nezuro rakatadza kunzwa nyaya yaipomerwa nhengo yebato yeTCCC richiti mapurisa haana kuferefeta nyaya iyi zvakanaka
Mtungamiri wa America wa Joe Biden vanotarisirwa kushanyira muzinda weNATO ku Brussels pakupera kwemwedzi uno. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.